A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 27th. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungamili Nkomo.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the outcry following the government's decision to buy motor cars for traditional chiefs ahead of the 2018 election.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 6065 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we are streaming live on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the alleged politicization of traditional chiefs by the ruling ZANU-PF party.
The government has procured 226 Isuzu double cab vehicles for traditional leaders. Earlier this year, the government also splashed millions of dollars on more than 300 top-of-the-range vehicles, which included Toyota Fortrunners, Ford Rangers, and Toyota Corollas to allegedly appease security chiefs, the army, and the police ahead of the 2018 general elections.
And, of course, President Robert Mugabe is expected to address the National Council of Chiefs conference tomorrow at Large City Hall in the city of Kings and Queens, that is Bulawayo. And Mr. Mugabe is expected to hand over some of these vehicles for the chiefs. But the opposition MDC has taken a swipe at President Robert Mugabe for allegedly politicizing chiefs. The MDC in a statement says chiefs shouldn't be reduced to become ZANU-PF political commissars whose loyalty and support is bought by the purchase of cars and other perks.
And again, if you wish to contribute in this very, very important discussion, call us live and direct at 001-202-619-2077. Also, you can send us a message on WhatsApp. The number is 202-619-2077.
Onguka hama wadiwa nasi, tila utitinge tichitaura nezwe kutengwa kwezvikakarara zvemotokari ne hurumende dzichipiwa madzishe. Vamwe vari kuti sei hurumende yafunga kutenga motokari idzodzi panguva inoyi nyika yatarisana nesarudzo. Asi hurumende iri kuti aiwa ko vari kuchema-chema vanopikisa nevamwe vari kuzvishora. Chii chamunoda pamuchato wedhongi nebere, hurumende inotiyo yagara ichiita zvinhu zvakadai nguva dzose uye madzishe anofanira kuremekedzwa. Nekudaro zvakakosha kuti vaone motokari idzodzi. Asi aiwa vamwe vanoti maitirwo azviri kuitwawo nyika isina kana kobiri ndo zviri kuita kuti vange vachigunun'una. Tida kunzwa pfungwa dzenyu imi vateereri nevamwe vari kutiona paRadio to TV paFacebook apa kuti muri kuzvionawo sei. Handitongamiri.
Yebo, Blessing, kunjalo linjani emakhaya ngosuku lwanamhlanje, usuku lwangelwango lwesihlanu, sidivana ke kuhlelo lwe-Live Talk. Udaba olusegudwini lamhlanje eludaba lukahulumende omemezele kuliviki ukubana sethengele izinduna izimota lezi okuthiwa ngama twin cab ezihambela phezulu ama Isuzu ayedlula amakhulu amabili 226 babuthene nje inkokheli yosiko izinduna zibuthene kobulawayo zilomkhosi omkhulu njalo zizahlangana lo mongameli Mgabe kusasa lapho azipha khona ezinye zalezi zimota ezithengwe phandle kwelizwe ngokutsho kukamphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Bayakhala-ke abaningi ugoqela uZulu nje jikelele abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisayo bathi kusobala ukubana uhulumende lapha usezama ukuthenga izinduna ukuze zimkhankasele ziqinile kukhetho oluzayo. Kanti-ke ngokomthetho izinduna inkokheli yosiko ayivunyelwa ukungenela kwezombusazwe. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisibambe ku 001-202-619-2077 kumbe lisithumele okuzincwajana phela ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 silithinteke lingene kuhlelo.
Tungamili, of course, today we are lucky we have an in-studio guest. Tinava Mike Mambo, but funga kutitikao padupaba studios edu VOA munomu Washington DC. Magadi iva Mambo.
Tiripo edu isu magadi iva wajunga.
Ayo watirina, wajunga ayo wabaru diwa zulu. Wajunga mechitatu na mkuma Chris. Vamambo, mungatuza uti chicha ita uti munge mshishika muno mu Washington DC.
Chandikondele chandikita muno mu Washington DC, nisha uti ndawe ya kuzo shanya, kuzo wona Studio 7, no terera tele kumusha kwa Zimbabwe, suwa roga kubana 7 kushikana 8, saka nangoti kuwana, vandanka nda shanyi la muno mu, ano karaku Pennsylvania, dipeleke zei, tino wona Studio 7. Chandikondele chandikita kuno kuzo kuwona emese, tunga mili nkomo, tunga kande mili, standegi de mshanga, anakose ya wanda nungusilo wanzwa, saka nafara kusilo wananamo.
Yeah, Mshungwanzi wapa mepo.
Mshungwanzi wapa mepo.
Saka zipi zirongwaza blu wazi ufarira kuterira baje buru kubushao.
Zwese kubwa, nuterira kubwa. Skunyuzi zechishona, zindewele, kusika ku live talk. Kana nae ndoni na mbozo ndo zorata, zangu zo terira zingo zine zo yampu mashure hapa. Zirongwaza zine ndo zifarira.
Aywa zino fanza skuru.
Aisi ya vunga baba mlambo. Eka ya kase kase la
kila
kengapi.
Mambo.
Na daro kana ti mambo. Wati mlambo. Hayi wanda ti mambo.
Yekolungila.
Da ti mambo.
Eka ya kanye kanye nge. De masingo. Kutuwa mchakata. Kumrambi. Chief Shumpa. Kuzasi kwe Morgan Star. Nyangu watu kwa kona.
Ngale kwa tuwa ngumaya mkabe. Anze masingo ndo kumzinda. Kwa Aisi ya bonga baba mambo ngobuse tegelela kuhlelo lamhlanje. Hiyo ke Studio 7 yona le siyajabula nxa lisithakazelela ekhaya lilalela umsakazo liqhubeke lisisekela kanjalo.
Hayi siyathaba lathi kuba nani kana Studio 7.
Tirutara na nye mazi mambo kana mazi saka I think mambo is a very relevant guest.
Yes, indeed. And we have another famous son of Mashingo. Of course, that's where my mother comes from. We have Mr. Obed Gutu, who happens to be the spokesperson of the FDCT. Mr. Gutu.
Yes, blessing, good evening, listeners, good evening, Zimbabwe.
Mr. Gutu, you released a statement today saying that, of course, your party does respect the institution, but you are not very happy at how the government is going about doing its business. Why are you concerned by this buying of cars at this juncture?
Blessing. The statement that the party issued this morning our time is basically to say that as a starting point, we have always as a party respected the institution of traditional leaders, that means chiefs, headmen, village heads, in fact, the entire spectrum of our traditional leadership structure from the lowest to the highest levels. The main point of contention that we have with the latest decision by the government to buy 226 Isuzu twin cab buggies for chiefs is because the timing is obviously deliberately meant to influence their role in such a way that it's some kind of a naked vote buying gimmick by the ZANU-PF regime. This is obviously meant to have the chiefs operate as de facto political commissars of ZANU-PF, particularly as you know the country is already in electioneering mode. Right now the biometric voter registration exercise is ongoing. In fact, the first phase ended on October 25, and on Sunday, October 29, phase 2 is kicking off. And we are obviously very much aware of the fact that the chiefs are now being pampered, if I may use the word pampered, by ZANU-PF. Not because ZANU-PF likes the chiefs. ZANU-PF has never really respected our traditional leaders. They've always wanted to abuse them, trash them for their narrow selfish interest. That's why you notice that for the past 3, 4, 5 years, the chiefs have been saying to the government, please, why don't you buy us vehicles? We have nothing to use. We have no decent mode of transport in the various areas of chieftaincy. The government was stubbornly refusing to even listen to the chiefs, please. And even in the Senate, there are a number of chiefs who are senator chiefs who sit in the Senate, where the president of the Chiefs Council, Chief Fortune Charumbira, also sits. They have been vehemently clamoring over the past few years, calling upon the government to listen to their pleas for transport, and they were being treated with utter contempt. But now that it's convenient for ZANU-PF to want to use the chiefs as political commissars, literally to make them commandeer the subjects in their respective chieftainship areas to vote for ZANU-PF during the forthcoming election, now all of a sudden the government pretends like they like the chiefs, and they have subordinated many other pressing things in the country, like the issue of our public hospitals, where, as we stated in our statement, there is a debilitating shortage of basic and essential drugs and medicines, even basic painkillers like paracetamol. You don't find it. Drips, bandages, so that when people get admitted to public hospitals, Parire Nyathwa, Harare Central Hospital, Mutilo, Mutare General, Gweru General, Mashingo General, Karoi General, Kariba General, Chinoy General, Bindura General, I can go on and on and on. If your relatives don't buy those essential medical equipment, then you are just going to go to hospital to die, no matter how minor your ailment might be. We also raised the issue of important machines like X-ray machines, CT scanners and PET scanners. These are very important machines, particularly the CT and the PET scanners, especially in view of the advent of NCDs, non-communicable diseases, hypertension, diabetes, cancer, etc., etc. which are now wreaking havoc. Actually, more people are dying from NCDs than from HIV and AIDS in Zimbabwe at the moment. But no single public hospital in Zimbabwe has got a CT scan. And if somebody wants to have a CT scan done, they are referred to private hospitals or to private doctors where the cheapest CT scan costs $600. So just imagine, listen, this is way above the reach of ordinary people. It's way, it's more than the salary of the of an average civil servant. So all we are saying as MBC is, it is not because government loves or likes the chiefs that they are buying them cars now. They are actually being bribed, a naked bribery, to make them become ZANU-PF political commissars. The moment that they do their that role, and ZANU-PF gets what they want from the chiefs, they are dumped until the next election. So we are saying, as the MDC, we should respect our traditional leaders. We should not use them like they used to be used by the colonial regime, where they were used as stooges, as puppets, to suppress people. So we are saying ZANU-PF has simply taken the template from the colonial regime of disrespecting our chiefs, abusing them, trashing them.
Thank you, Mr. Butu.
No.
Thank you so much. Please do stay on the line. Ntungamili, I think we have a caller. Let's just quickly take the caller and come back to you. Tina Mkomangoni. Magadi Mkomangoni.
Ndipo Magadi. Ndipo Majongo.
Ndipo my blessing. Magadi is with you.
Makasimbera, hamuchimbonditidza muchirongwa rechimboridzaridza, zvisingadai Richard.
Noted, right. Tipewo pfungwa dzenyu panyaya iyi.
Panyaya iyi mubvunzo wangu ndewokuti iwo, kana zvinhu zvichiitwa transparent, kosei zvichizonzi kana vanhu votarisana nemaelections ndopoitirwa madzishi ezvinhu, because kana tikatarisa zviri kuitika nenguva pari kuitika vamwe vari kukanganiswa ne kana kuti vari kupisirwa dzimba vari kuidii vachirohwa kuZimbabwe kuma zvichifungidzirwa kuti ndeve ruling party. I think Zimbabwe yapanguva yakanaka yekuti vaakuresponda kumaoppositions kuti maoppositions anofanira kunge ariko, sezvavai kudhara vanga vasingarespondi. But iye zvinezvi taakuona kuti turi yacho yavaakuita vaakushandisa madzishi ekuti vanhu vange vachisanganiswa kumisha uku kuti vave nesimba, nokuti vanenge vaitirwa vaona sekuti vaitirwa zvakanaka ivo madzishi, but vanhu vachitambura kumamisha uku vachidawo kuchinja kuti dei papinda imwe government.
Aiwa, tinotenda.
Tinoona sekuti kutengwa kwaitwa mota zvichitengerwa madzishi, madzishi ndiwo ano shanda nevanhu kazhinji kuti vaite simba rekuti ruling party inge ichiramba ichiwana simba rekutonga vachiitsigira. But otherwise tikatarisa kuvanhu, vanhu vari kushupika kumamisha ikoko, kana ivo madzishi vanozviziva.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mkomangoni nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikuru.
Vakuluma avalaleli vati hai kukanya kukona kukona lapa ngoba kungani kusiza ngalesi sikhathi. Bacabangela-ke abaningi ukuthi hayi uhulumende lapha sezama ukuzidingela usekelo phambilini kokhetho luka-2016. Baba Mambo uyayizwa indaba, bakhuluma abalaleli, uyatsho lo baba uGudu ukuthi hayi bona njengebandla le-MDC bayakukhuthaza mpela ukuthi inkokheli yosiko kumele ihlonitshwe njalo inakekelwe, kodwa okwenzakalayo manje kusobala ukuthi hayi kule politicization ekhona. Uyibona njani le ndaba la?
Lami ngivumelana layo ubaba uGudu ukuthi izinduna zabantu phela, anithi uyabona esintweni thina sithi umama ngumama wabantu bonke, uyazala amapofu, uyazala izilema, uyazalani, kodwa ngumama wonke. Kufanana lezinduna, izinduna zabantu bonke, umuntu weZANU, umuntu weMDC, umuntu webandlo lipi, umuntu webandlo lipi, wonke ngabantu bezinduna. So izinduna fanele zibe zisupporta i-one part. Lapho ngiyavumelana nalo baba uGudu khonapho.
Sithathe abalaleli lapha blessing, kulaba laleli njalo abaloba kukhasi lethu le-Facebook. Kulokazi Mangena uthi yena sengathi ezakithi kwemthwakazi zingangazithathi lezo zimota ngoba abantwana bazo beswela imali yokubhatala ama school fees and ngabakwazi lokuziqhuba lezo zimoda ngikhona bezaqhatshelwa abaqhubi kiki is a job creation namangena madzisha acho agoni ku driver saka pane job creation ichaitika ipapo nekuti vachatsvagirwa madrivers sikangele lapha uGamelihle Gama uti futi lohulumende ucabangisisa okwengane ube uthethe limali wasiza ezibhedlela noma ezikolweni ziningi indawo ezidinga usizo elizweni kodwa yena ukhetha ukuthengela izinduna imota onkosi yami waze wehluleka umuntu omdala kuzoba lo Jeff Moyo uthi yena izinduna azithathe imota kodwa zingavuma ukusetshenziswa yiZANU PF kweze politics anzi naba Jeff Moyo blessing anzi wongo moto kare ngavatore asi vasabvume kushandiswa neZANU PF zvinoitika here izvozvo
kavedo rekatidzwa kuti vanhu vari kutiwo kudi makasununguka kufona tiri kuona vamwe vari kunyora paFacebook vakati wandei kuti tivafonere foni dzinombonetsa pano neapo asi tinenge tichida kuedza kuti tikubatei titaure nyaya yacho WhatsApp number is 001-202-465-0318. I think we have our second guest, Antungamili, that is Chief Edson Chiwota. Chief Chiwota, how are you?
I'm okay, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us this evening.
My warm greetings to you all. I think we have just had the time without speaking to each other, but it's important that we share common things that have an interest to the public.
Indeed, it has been a long time indeed, but thank you so much. Now, Chief Chiwota, what is your take on this controversy that is brewing now? Some people are saying, of course, there is nothing wrong in the government purchasing cars for the chiefs, and others are saying, well, it might be good, but it's the timing. It's, you know, election time, and some people are saying maybe this is politics. What's your take on all this?
Thank you very much. I just want the public to be conscious and very much conscious of whatever they think or what they say about traditional leaders. It's unfortunate when one is speaking of things that are not politically motivated and giving orientation of a political interest. The chiefs deserve welfare in the first place. People should agree with that. It is only when the welfare is extended by a person who has another thing around. But I think any government that might come in might also extend this welfare to the chiefs. So I don't see any reason why we should be any politicians in the process. It is only the time that people believe it is going to be used otherwise, but there is nothing like that. A chief is a chief of everything that is within his jurisdiction. And the boss has a car so that he is able to travel to meet his people in the very area that he resides. The challenge that people have is when these things are done at the time, when they have feelings or they think certain things might be not in their very line. And I think these are some of the things that people need to correct. But I don't think that's the thing around it.
Asika vachihota mukuru wemadzishe vacharumbira is on record vachitaura ivo kuti madzishe vanhu vano tsigira bato rezanu PF bato rinotonga saka kana vanhu vakunyunyuta kudai vane basis nekuti vari kutarisa mashoko akataurwa nemukuru wenyu vacharumbira.
Negaitika zvese ipapo MDC pavange vari mugovernment vange vachiti kuna vamugabe mutungamiri wedu president wedu nanhasi uno vari muparamend vemdc vanoti president wedu handizoziva manje kuti mutsauko uri papi. Madzishe vanoshanda nehurumende irrespective yekuti akaita sei akaita sei angava aine pati yaanotsidzira angava aine chii but vanoshanda nehurumende murume anenge ari pahurumende panguva iyoyo ndiye wavanoshanda naye. Chinozoitika manje ndechekuti individuals with their own interests, and just to be clear about it, that individuals have their own interests.
Mm-hmm. Tinotenda ishe chiotarambai makabata. Let's Mr. Gutu, we only had 10 minutes with him. We had a prior engagement. Mr. Gutu, your last word.
My last word, really, a blessing, is that I would want to emphasize that we do respect the institution of chieftainship. In fact, the entire spectrum, the entire gamut of traditional leaders. The main problem that we have is to have a situation where traditional leaders are actually abused and they become virtual, political commissars of not only the ruling party, but of any party for that matter. Because the constitution is very clear that traditional leaders must be apolitical, mm-hmm. because they must not be seen to be political activists. So when we had the Senator Chief Kosi Ntarimbira saying that, Madzishe, now that you have been given card by the government, you must make sure that ZANU-PF wins. You must campaign for ZANU-PF. And that coming from the president of the chief council is not only unlawful, unconstitutional, it's actually thoroughly regrettable and frightening, because we are talking of the head of the chief council in Zimbabwe literally ordering his union to campaign for ZANU-PF. So these are the issues that we have a major problem with, to say, why should Chief Fortune Charumbira publicly order chiefs to campaign for ZANU-PF? Of course, chiefs are entitled to have a political opinion of their own, but then they are supposed to be apolitical constitutionally. We are not going to interfere with their constitutional right to vote for any party of their choice, but they should not be politicians. They should not be political activists. That is what the constitution says. So my parting shot to listeners is that our chiefs disregard the likes of Fortune Charumbira. These are people who are simply singing for their supper. They should know that we respect them as chiefs, and they should refuse to be used. They should actually refuse to be treated like little children who are told to jump, and without even asking, why should I jump? And these are the things that we want our chiefs to address. They should know that we respect them. Chiefs are custodians of our cultural values and ethos, and they should never, ever allow themselves to be abused to such an extent that they become willing tools and stooges, if not puppets, of the ruling party of the day. That is our position.
Thank you so much, Mr. Gutu, for your time.
Thank you very much. Thank you for having me.
Thank you.
Thank you.
Ndiani?
Chief vanga vari pari.
Vachota. Vachiripo.
Pani ndanofuka tikaenda notora motikari yavo kanyana.
Ayo. Tinotenda guru wagutu. Hazi kunozovafonera chakumai namba dzavo.
Tinotenda
zvikuru.
Tate mulaleli lapa blessings ino mnumzana Nyoni. Kunjani baba Nyoni?
Sikona baba blessings injanda.
Nice yapila. Uizwili ndaba?
Ngilalele sizwi.
Mhm. Pose lako ba.
Ninda mina lokho kokuthi kuthiwa izinduna zikhampenela izano lokho mphikisana lakho kodwa izinduna
eqhubeka ba. Halo Nyoni.
I'd be a bad connection then.
And mbona ulahlekile ula abanye
abantu. Na mkoma Farirai Manyere. Makadi mkoma Farirai.
Bangu vanangu makadi muri ukoko ku America uko.
Aiwa isu tiri nani kurise ikoko.
Hakuno ku South Africa nasa nai wa kuri nani kupisa kuri kuita kushoma.
Aiwa zviri nani kuti vanhu vanga vachikomplaina kuti kunenge kwanyanyisa kupisa ndazwa kuti vachaurwa kuti kuharare zuva rikuita kunge rakuda kutododa. Right, tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu vanangu kanze dzokuti zvokwadi tiri parimwe mana Nzombe.
Mhm.
Zanu PF zvokwadi iri kushandisa vana babo nemadzisha ya kumusha uko.
Mhm.
Ndakamboti ndichida kuinda indobva bhoera ndichibva pamurambi ndapaya ndiri kudhuze nekwati tsunge kwati. Mhm. Asi ndakaona vanhu vairwara vachibva muchipatara. Ndicho akumbira kuti onai transport yekuiswa kwakare kwati tsingo uko haisi kuita zvakanaka. Mhm. Madii kutakura vana mbuya vari kurwara.
Mhm.
Vanzi vane mari here yepetro.
Mhm.
Maona. Ndokuchiona kuti ora koma motikari yacho yakatengiwa nemari dzedu isusu vana tiri kushanda.
Mhm.
Saka dei vabatsiro havo vamwe vavo vari kutambura saizvozvo asi vakaramba. Vakaenda vachingungurutsa vaine vana vavo chete. Asi vana vana mai vavo vatisiyiwa chemberi. Saka ora zvinotirwadza mufunge kana vanhu vachipuwa zvakadaro dzai munhu anotravhela 20 kilometers achienda kuchipatara vadii kuitsawo mishonga muzvipatara umomo kana kudhuze makliniki ari kumadhuze nekwana chisi ukoko vanhu vasafambe edistance yakadaro asi votengera madzishe motokari dzavanongofamba nemhuri dzavo.
Mhm. Aiwa
nyangwe dai kuri kuti ipei yavo asika haisiri pei bai vari kupuwa mari dzepei.
Mm-hmm.
Vopuwa kuti dzimotikari asi vanhu vacho vavanotungamira vachitambura vopinda kuti muvanhu vakutaura kuti kana uchida kuti ugare mudunhu rangu uya uvhote uri mumashure mangu uchinoti pachikomopo pachikomopo nyangwe ticha unozi akadzidza anonzi pachikomopo.
Mm.
Achinyorererwa zvino madzisha aya vari kutadza kuziva kuti basa ravo nderei nderekutungamirira isusu vana vavo asi vakushandiswa futi nehurumende iri kutonga ipapo
vatione
isusu tiri kunyika dzinedzi kutiza umhondi nokuti tikataurisa futi vanotiteverera kutsimbomugodzi kuda kutiponda.
Mm-hmm.
Tikapondwa seaizvozvo tonomhan'ara onzwa aiwa havanzwisisi vanosora hurumende iripo tingarege kusora here nyangu dai baba vachitadza ndiripo kuvaudza kuti baba muri kukoniwa demaamati zvakati. Mm-hmm. Ndo ziri kutirwadza izvo zvokuti hurumende yedu yezanu PF iri kutidzvinyirira nhasi vanhu vari kurobwa takanonzi ndandiri kwaseke inini ndokwandinobva kuchitungiza uko.
Mm-hmm.
Ndakaregista asi unonyatsoona kuti vamwe vanhu vachitaura kuti hatiregistered because hapana change.
Mm-hmm.
Takarobwa vanhu vakarobwa kuunit n kuchitungiza uko asi vakarobwa vacho ndo vari kusungwa varova ndo vari kunzi ndo vanatsa. Saka dei mareforms achinjwa dei MDC achi nemamwe maparties ayaka vagona kubatana vanotaura namakarao kuti maelections avo hambofa akaita free and fair kana utungamiriri kana nemareforms asina kuchinjwaya mapurisa ari kushandiswa masoja oshandiswa matabhuka oshandiswa madzishi oshandiswa ora tiri kunovhoterei kana zvinge zvakaita saizvozvo why.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Farirai
yagadziriswa vana vamai vangu
tinotenda zvikuru
maelections ari free and fair ndava gare pasina
mukoma afanirai rega histori wako watereri
yatakanyora gore ra 2013 vakasiyanirwa naivo vamugabe ndaitedzerwe nemazvo
tinotenda zvikuru mukoma afanirai tinotenda zvikuru rega histori wako watereri tungavindikuva
lavalaleli lapanga akatatu mulaleli kodwa ivava mambo yaveza vakhuluma vantu lapo vela khona emasvingo inkokheli yosiko yona injani iyangenela kakhulu yini kwezombusazwe ingemuva kwebandla lezano PF kumbe bayakhangela nje wonke umuntu
inkokheli ezinduna lezi ziyasupporta i-ruling party konke lasemakhaya ngakithi amaswabhuku ayatshelwa ngu inenduna ukuthi kambani lotshela abantu bayavotela izano PF yiyo iqiniso leyo ngiyavumelana labo abantu abatsho njalo
la ngithi lapho emvela khona ngiyake ngizwe bekhala abantu ukuthi osobhuku batsheliwe izinduna ukuthi bonke balandela khonale baba balandela ibandla elibusayo kodwa le themba bakhona abanye you know abazimele bodwa sithathe omunye umlaleli lapha ose-South Africa osibakhululi kunjani mnumzana ye ibizweni libize kuhle ni sibakhulule
ya sibakhulule
sibakhulule hey lo muntu lobe lapha ngazi lobe kanjani kunjani emzansi baba
hayi emzansi ulungile kunankinga
aha uyizwile indaba
hayi izindaba lapha ekhuluma ngamakhosi ukuthi azo athola izimoto izalo zeni ukujwayela ukuthi mathi kuyafika ukhetho ibayenze kanjalo ibanike lokungamathosho kokungasebenziyo ukuthi ngitude ziyabe kufile namagedlela ikhampela ngakho khona lokho into imoto labathathe kodwa bengayivoteli bengayiphiseli labantu ngoba bakujwayele izini ukudla uyathola sokuthiwa hhayi umsebenzi e-South Africa ukudla kabutoni kodwa abantu belamba bonke so abayekeli into yabo enaleyo kodwa-ke ma unikwa okuvuthiweyo kuyadliwa thatha kodwa ungayivoteli izalo
aha kapula kodwa hayi nxa sokuvota laphana ungavoteli izanu lanxa ungayithandi
kunokuthi khona abantu laba bona bayafoselwa bayakhohliswa ngento zeni ezizamafutha yini ekhohlwa ukuthi kungadlula ukhetho sesikhohliwe nabo
hayi siyabonga mnumzana ngokungena kuhleli
hayi nami ngiyabonga kakhulu
ye uyakhuluma lapho usibakhulule uthi izinduna thathani izimota kodwa nxa sokufika isikhathi sokhetho lingayisekeli izanu PF kodwa kumele sikwazi njalo sikuhloniphe ukuthi zikhona izinduna vele ezingezezanu PF ezisekela ibandla lezanu PF ngakho ambona ukuthi umuntu njalo lanxa solufikile ukhetho engatshiyana lebandla lakhe ndiutaurapa blessing kuti kunyange zvakadaro vanhu vari kuti aiwa zimotokari itora henyu asi kana yasvika nguva yesarudzo musavhoteri bato rezanu PF asi ndikutaura inini kuti izvatinofanira kutambira sevanhu ndezvekuti madzishe aya ane mapato anotsigira akasiyana siyana sevanhu saka kuzoti munhu kana ari wezanu PF kana sarudzo zvacho zvasvika kuzonzi haavhoteri zanu PF zvinotonetsa ipapo
zvinenge zvakaoma
zvinenge
zvakaoma I think we have a video tungavili from one of our stringers in Bulawayo let's take a listen
ibizo lesifongo ibizo lenu
lesifongo
ibizo lesifongo ibizo lesifongo
ntiusebetia tabengwa
okay chief tabengwa
chief
chundura ndoda licho ukuthi njengezinduna liphatheke njani
lapha
asikakhulelela
mhlobo yakha of course it's not perfect but sikusisindo sikhona
imali esitholayo iyenela yini ukuthi gcina isizwe uminister omutsha esithi uzakhulumisana lani kuhle ndivumelane ukuthi ngizathola malini?
Ya, ayanti iyalawenzileyo ayisokholo. So imali iyalawenzi kumbokumikwenisibokuthi siyamukeleke.
That day, of course, was Chief Chiwundura at the National Council of Chiefs Conference in Bulawayo. President Robert Mugabe is expected to grace that occasion tomorrow. Tinemwe mtere ni mtungamili mkoma Gerald. Magadi mkoma Gerald.
Magadi yeye.
Aiwa tirinani zwedu. Kurise yeku Johnny.
Kurinani zwedu. Kutiliko tungo tambu zika. Zanu pia vijita mashura kumusha u.
Saka muri kuona senyaya kutengwa kwezvikakarara zvemota idzi.
Ini chandinoona tingasvika zvedu kunetsana nezvakawanda tichiti zvazo dai zvazo tii. Yatinoti zvani PF haina basa nevanoshupika nevanotambudzika sezvazvichitaurwa nababa. Saka chavo chete kusunda bhora ravo kumberi kuti vagone kugohesa. Iyo vachiramba vachiita matama iyo mhuri nenyika ichitambudzika. Izvo zviri kurarama tiri kunyika isiri yedu. Patugitwa nhapwa nanhasi vanotirambidzira kana kuti tivhote tiri mune dziro nyika tine tichinzwa muchitaura pachirongwa paredhio apa. Saka ZANU PF haina basa nevanhu, ine basa nezvavo zvavanoita. Vasinei nezanu PF vanonzi ngavasa havana basa. Saka zviri nayo vanopadzawo machifi avo motikari. Zvikuru vakuti machifi avo ari kutofarirawo chirongwa ichocho nekurarama kwavo nekuti vanenge vaisa parinani. Zvenyika izvi kana kuti vanhu vanotambudzika handiona kuti machisi wavo vachine shungu nazvo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gerald.
Alright baba maita basi.
Tinotenda zvikuru.
And we must point out, Blessing, that these cars, pe local government minister, Sevia Kasukwere, these cars are being imported, but from where we don't know. I was very curious. I went on the Isuzu South Africa website just to check how much one vehicle costs, and a brand new vehicle that's the same you know type that's being bought for our chiefs, a double cab, it costs about 365,000 rand, I think, and in terms of US dollars, that should be roughly 25,000-26,000. But the thing is, we don't know where these cars are coming from, and normally they don't come from South Africa.
No,
they
don't.
Yeah, they import them from somewhere else, and normally they cost higher than that.
Well, tombodzoka kwamuri va mambo tichitarisa nyaya yemuri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu. Asi tichivagoti vambotaurawo nyaya yekuti nyangwe munguva yeRhodesia ndorimwe rari dambudziko rekuti vamwe vaiona sekunge madzishe anenge anomboshandiswa nehurumende inenge iripo. Asi madzishe vanofanira vakakosha zvakadii tichitasa upenyu hwedu isu vanhu vatema?
Nyaya yemadzishe, madzishe akakosha zvikurusa zvikurusa mutsika dzedu isusu vanhu vatema. Keshiposhi ndekwekuti ndive vanenge vachiti tarisira matinogara munharaunda dzatiri zvekumamisha tinenge tina masabhuku. Vanhu vanokonana vari mumusha, asi kana vakonana vari mumusha vanoenda kwasabhuku vanogara pasi tsedare. Kana sabhuku akonewa kuti agadzise nyaya iyoyo ndokwainenge ichisimudziwa ichienda kumadzishe. Saka madzishe anofanira kuti adini, anogadzirisa. Nezvimwewo zvokuziva kuti mutsika dzedu dzechivanhu kune zvatinenge chiita sekuti mutoro. Maona iwo ndo vanenge vachitungamirira kuti tiite mutoro wekuti tidini tinamatire tinenge tichinamatira mvura pachivanhu chedu.
Vamwe vanoti mukwerera.
Mukwerere vamwe vachisokumatonjeni handi paenda kumatonjeni. Vachinodini ndo zvinenge zvichiitwa ndo basa ravo ravanenge vachiita kuti vadzosere mutsika dzedu. Maona saka sokutombotaura kwandamboita murimi wemundevera kuti madzishe vakangofanana namai. Mai ndimai vomuroi ndimaiwe mbavha ndimaiwe saka kana mwana wari muroi kana kuti mbavha kana kuti mhondi mai havangarambi mwana wacho na kuti asi mwana wangu asi vanodi vana vose mai vanokukura vana vose ndo zvinofanga kuti zvidini zviitwe namadzi zvino zvatinotarisa kuti tiitse namadzi samadzisha aite izvozvo izvo kuti kune mapato ezvematongerwo enyika hongu kune MDC hongu kune ZANU PF hongu kune NPP ameno kuti matongerwo enyika mapato asana asi vana vose ava vari pasi pamadzisha izvo saka ishe hangazoti ah ndinoda vana vangu veMDC voga kana ndinoda vana vangu veZANU PF voga kwete gavadini vanongova vana vavo vose saka ngavasiyane nezvenyaya dzokusarudza kuti isu semadzishe tinenge tichungamira zvakati ivo ngavangoti ah vazvizivire sapachavo voga ivo zvavanosapota kwete kuti vasarudzire nyika yachona yose ndomaonera ndiri kuita angu panyaya iyi
aiwa ichokwadi manyatsobayadede nemukanwa
timbodzokera kuna Chief Chiota vachiota chiri kuita kuti vanhu vakawanda vagunun'une nenyaya iyi ndechekuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere hakuna kumira zvakanaka vari kutaura vatereri hanzi muzvipatara hakuna kumira zvakanaka hapana mapirisi mishonga iri kushomeka nekuti hurumende iri kuti haina mari asi hanzi nevatereri mari yekutengera madzishe motokari yabva kupi
Icho kwa di icho chiri kutaurwa nyika iri kutambudzika asi kana tatarisa namashe ane kodzero nekuda kwekuti zviri kubva mubumbiro remutemo asi kana taipa chinhu chisingabve mubumbiro remutemo tinoita dambudziko nekuda kwekuti tinenge taakuti zvabva pati hapana asiri kuziva kuti the economy is bridging munhu wese ari kuzviziva tikonzoronei madzishe nguva yese yenge vakanyarara vanga vachiziva kutekutambura ikoko asi hatimbotarisaiwo kuti madzishe acho anga akapedzesera kutengerwa motikari rihi vamwe vacho vachiinadzo here kana vaine dzakabvenge vatengerwa basa ravo kana vachida kunzi variite vanoriita sei kana vasina chekuitisa ndishe anotarisa dunhu anoita zvese vanofamba nzvimbo dzakasiyana siyana kwavanotevedzwa isu hatisi kuramba kuti zvipatara hazvina mishonga hatisi kuramba kuti nyika haina nzara hatisi kuramba kuti vana vanoda kudya zvese izvozvo tiri kuti kana zvichikwanisa kuti tikwanise kufamba tichisangana tichionana tichikurukura hapana chakaipa nekuda kwekuti kana tazogara tisasangane oaudza kuti aiwa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa zvinozotambirika here vanozoona here panyika vanhu vane vatungamiri vari kuvatungamirira zvikonzero zvatinga venazvo zvakawanda sevanhu asi tisati kana chimwe chinhu chaitika toti chaitikirei uyo angadai anga asina kubva nekuti haana nguva akakodzera kana kuti nguva yacho haitiriwe kana kuti haana nguva akakodzera tiri kutaura kuti zvino zviri kuitwa izvi zviri pamutemo tikazvitarisa vanhu vamwe vacho vari kutaura vari kutaura asi maMP ari kubva kudzimbo dzavo havati kutokomberera kuti sei vari kutengerwa moto zvangaitika chete kuti izvi zvataurwa nekuda kweshoko rataurwa kuda zvikuru sekutaura kwamurikuita kuti vanhu vari kuti sei vacharumbira vataura shoko rakadaro asi ndaida kuti vanhu vatore mazuva ataurwa namambo yekuti mambo ndimambo here chinhu chose kana kiti kana huswa kana chii zvinhu zviri pasi pamambo saka tazvikanganiwo izvozvo tose vatichataura zvinhu zvatinotaura kuti mambo ane kodzero inosvika papi dambudziko guru guru randinoona nyika yedu yezvino izvi yazara vana vasina nyakuvatoone rudzio rwokuti
mambo akamira sei chii chinombuya kunzi mambo vanhu ivavo vari kutaura vamwe vacho ndanzwa vachitaura kuti mudhisha madhisha aishandiswa
nhare ya ishe chiota inenge yamboti dzime tichaedza kuti tivabate asi vanga vachitaurawo kuti ntungamiri there might be a problem if you look at Zimbabwe's population right now composed of 60% youth. And he says, that might be a bit problematic because they might not appreciate the traditional role that is played by chiefs.
Indeed, just to be fair on the critics, many people from my reading from, these Facebook and WhatsApp messages we are holding here, people are saying it's okay to take care of our traditional leaders, but it is the politicization of, traditional leaders that they are up against. Sita nyazu lomda lezi la
pokemu namo goronga magadi mkoma namo
chiripo magadi yuko mwana mai
aywa isturi nani mkoma namo nyayeri mgango mainzu wangati V18
na uyajo enone kalipo kutangira nukuti chika zutari sa kutinika iri kuchema chema kutia ina mari mainda siri ano varwa kutai mari iyo ya toru waika tenga mota iyo yakavhura kana maindastri kana maviri zvavo handiti vana vechidiki ava vaibatsirikanawo vakawana pokutarisa kuti tiri kumukirawo kundima asi ivo vanoona zvisina kukosha inini mubvunzo wangu ungava pana mambo chihotavo kuti kosei zvinhu zvakafanana nezvizvo kuti madzishe arowana zvavanoitirwa sei zvichingoitwa kana yava nguva yanangana nesarudzo handiti kukanda mafese mudziva here kuti vawane kubatira hove padhuze nokuti asi iri hangu kuti madzishe asapuwa motikari handinyanya hangu kuti nditi vapiwirwei asi nguva yavapuwa nenguva yatakatarisana nayo kuti hatina kana chatinacho asi tiri kuda kufadza vanhu vaviri kana vatatu ruzhinji rwevanhu ruchitambudzika kuvakadii kuvapa kana parana 2013 iko zvino unokuona kwokuti hapana imwe nzira yavangashandisa nokuti madzishe iwawa zvavapuwa motikari vava nesimba guru rokuti madzishe achadedza masabhuku voudza masabhuku kuti inei munobata vanhu vamunavo ikoko saka basa richabatwa vabva iguru zvikuru ngatisazvitora nhando ndambonzwa zvangu vamwe vachiti motikari py asi mizivai pokuvhotera haipapo tiri kunyengerana ipapo vanhu ava vachashanda zvikuru asi kuti hurudziro yandingangopa ndeyokuti tikatarisa nechidiki takawanda zvikuru kuti isu tichigura mutauro wose uyu kana tikatarisa kuti pamba pana baba namai ndo vanoti takarwa hondo asi vane vana vavo kana vashanu kana kuti vatanhatu vana ivavo vakabatana nevamwe panext door zvichingoinda ndiona sokuti tinokunda zano yacho motikari vainadzo dzacho dzemadzishe dzavanenge vapiwa
tinotenda mukoma nhamo
zvakanaka imuye neusiku hwakanaka nebasa renyu
tinotenda zvikuru
state umlaleli I think uzavangwa mlaleli wokugcina placing because the clock is ticking we are running out of time silo mamdloli kwele Botswana kunjani mamdloli
ngiyaphila linjani baba nkomo
hayi siyaphila uyizwile indaba mama singenele kuhle
ye ngizwile sibile indaba khona le ayikho right le abayezileyo ngoba yokuthi bathengele izinduna izimota ngoba sokukhanyelelwe ukhetho kulokuthi bancedise kwezinye indawo lapho okufuneka khona ukuncediswa kule ndawo ezinjengezibhedlela kanti induna yakithi elupane izaphiwa imota elupane umuntu angalimala kuthi uyakula ambulensi yokuyamlanda amapholisa uthi uyahamba uyaripota uthi uyabafonela ubabiza ukuthi suke problem lapho khona bethi akula mota kodwa induna yonziphiwa imota uyabona ukuthi akuhambelani baba nkomo
mhlawumbe bazazisebenzisa ukulincedisa ukuncedisa izakhamizi
Hai, vela zikazi kusebenza anti vele balezi mota bahamba ngazo konke la MP. Anti balazo vele mota bahamba ngazo anzaye izibone vele kuthiwa hambani lethatha imota ka MP lethatha umuntu oselindele endaweni enje. Angaze ngubone. Abantu bahlala bethwele nzima kuphela kuthiwa kula ambulance akula mota yamapolisi. Sonke isikhathi akula ambulance akula mota yamapolisi. Uyabona? Abantwana bayadubeka njengakithi esigabeni sakithi elifani kula bantwana abaningi kakhulu abazintandane abanye vele bafunda nzima bayaxotshwa lesikolo umuntu ekwazi ukuthi ugogo ekhaya ngale vele kasebenzi kala mali bamxotshe nje ukuthi kabuyele ekhaya ayebuya lo gogo lowo azochaza ukuthi wayengabhadala esikolo konke lokho yizikhathi zokuthi uhulumende ngabe uthatha imali ezo wabuyisela imali ye-social welfare eyayivele ikhona iphiwa abadala lezintandane imali eyombe yacina kumbe yacina ngamo-90 something ngabona izalukazi kaziyiboni noma ungaze uhambe uthi uyabuza bakuthethe ihambe yarazi uyahamba ngani arali wena uvelaudinga uncedo elupani khona kula ma-ofisi elupani yayibona ukuthi injani indaba yakhona
hayi siyayizwa manyathi isikhathi isesesidliwe ngumangoye siyabonga ngokungena kuhlelo ma
hayi mbongile kakhulu la
ngumamdluli lowo isikhathi sesihambile bakithi sokusele imizuzu emihlanu kuphela ukuthi uhlelo lwethu luphele mhlawumbe unemwemtelelo
tinenge tinemwethi navagogode makati
Aiwa wathiri nani zvedu nguva yedu sekutaura kuri kuti hatungamiri inenge hatifambei ngatiti gaga taurai tinzwa
ini ndinoda kuti gaga ndichiti madzishi ava vanofanira kupuwa kuzarike zvinhu zviri zvekuti handiti vane chikwa zvikwagwani zvanofanira vakaita pabindiri zvekuti otishiringi zvinoita achikwira mabhazi havabhadhari saka vopuwazve motikari zvehere iko vasingabhadhari mota izi vaida vangotenga ambulensi vaida vatenga
Sihambileke isikhathi lapha blessing njengokutsho kwethu silwa umlaleli wethu omkhulu lapha ubaba uMambo ngamafitshane baba Mambo mhlawumbe ungathanda ukufingelela isihlobo labangane nje ngomzuzu wodwa ngoba balalele namhlanje ufikile phela Studio 7
Okay, naita basi. Ndinokumbira kukwazisa sabhuku wangu Jonathan Mazozi, pamwe chete nomukoma wangu Joseph Bule vari kugokwe, tichikwazisa vo vatete vangu vari kwamurewa, vose ava ndinoti kufara handichaonana ndichikuuya kumusha mwedzi unotevera.
Siyabonga baba Mambo enda our last comment comes from ufanele Kingdomite Tulani Duve oti yena imota ngezani kungela migwaqo hanzi komoto karindedze pasina migwaqo that's a good one of course pane vamo vango vanyora takwanisa nguva yekuti tiveregedzese asi kuna ana nyasha ari kuti ndinokupa inhamba dzangu hambondifonere next time tichatanga na nyasha nditungamiri and also have dudzai mhlangano kuti ndobasa rezanu PF rekuti vanotengera madzishe motokari sarudzo dzaakuitwa tinashe Diamond Kandeni anoti vakangwara havana nhamo of course I think those are some of the comments that we had from those who are following us on our Facebook page, on WhatsApp, our radio listeners. But Mtungamili, since time is not our best ally, let's take this opportunity to thank our guests this evening. Thank you to Mr. Michael Mambo, our in-studio guest. Thanks so much for coming. We appreciate it, and our
number one listener, no doubt. And thanks also to MDCT spokesperson Obet Gutu. And we also had Chief Edson Chiwota. Thanks to our viewers, our callers, those who sent messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungameli Nkoma. Good night, Zimbabwe.